Mangwanani akanaka vatereri nguva dzava 6 o'clock tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 13 2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Studio 7 inoda kukuzivisai kuti yambomira kukunzirai chirongwa ichi live pa Facebook page yedu zvayange ichiita mazuva apfuura. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Asi nyaya yokuti muvake nyika muchinda mberi inodozotsvaka kuti vanhu vagare pasi vaite dialogue. Then votenderana kuti vachibva pano vanoendei.
Zimbabwe Council of Churches inoti kunyange hayo ichikudza matare edzimhosva, ZANU PF neMDC Alliance vanofanirwa kugara pasi vataurirane.
Iyo zoyota kuti paive nezviga zvinoteedzerwa zvainoda iyo. Yakaregereiwo kupa Rhodesia vana Smith zviga zvekuti isu tisununguke pasina kufa matutu nematutu.
Munyori wesangano revakavhurwa hondo reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vanoti nyika iri kucherechedza zuva ramagamba yakaremerwa nezvirango zveAmerica. Zvizvarwa zveZimbabwe kuUnited Kingdom zvinofamba makilomita 105 zvichiratidzira kusafara nehurumende yeZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches ZCC rinoti kunyangwa haro richikudza matare edzimhosva zvikuru, rinoda kuyambira mapato eZANU PF neMDC Alliance kuti vanofanirwa kugara pasi vachitaurirana pamusoro pegwara rinofanirwa kutorwa nenyika. Munyori mukuru weZCC Reverend Dr. Kenneth Mtata vaudza Studio 7 kuti zvinenge zvatongwa nedare redzimhosva zvinofanira kusimbiswa nekutaurirana, vanhu vachiwirirana sezvakaitika kuLancaster House mushure mehondo yerisununguko uye sezvakaitika paUnity Accord mushure mokuurawa kwevanhu kuMatabeleland nokuMidlands. Tabata Dr. Mtata kuti tinzwisise pamire sangano ravo.
Isu semakereke takatoita basa rakawanda tikanyora zvimwe zvinhu zvachona pasi, ataiti maelection, ecumenical election covenants, kana kuti yatingati sungano yevakristu yekuti zvii zvatinotarisira kuparlamenti yedu nyuwani. Saka izvozvo ndo zvatiri kugoverana nazvo, ivo vachitiudza kuti zvavanoona kuti zvakakosha ndezvipi. Saka iri basa rine chokuita nesarudzo yatichango pamaii.
Pane bopoto panyaya yesarudzo yapfuura iyi yava kutoenda kumatare edzimhosva, munofungei nazvezvi?
Isu chekutanga ndechokuti mutsamba yatakanyora vhiki rapfuura tangachikurudzira kuti hongu kana zvichibvira vanhu ngavaende havo kumatare edzimhosva kana vachifunga kuti ndiyo nzira yavangapedzisa nayo nyaya iyi. Asi chatinoziva ndechokuti chero nyaya dzikaenda kumatare edzimhosva dzinodozomhara kuti vanhu vagare pasi vatisakatodini, nokuti judgment yecourt inongokuudzai kuti uyu ndiye wahwina kana kuti uyu ndiye wahwina kana kuti hapana wahwina, dzokera izvemunoita maelection. Asi nyaya yokuti muvake nyika muchinda mberi inodozotsvaka kuti vanhu vagare pasi vaite dialogue, then votenderana kuti vachibva pano vanoendei.
Sei muchidaro?
Inyaya inobva kumasure tine nhoroondo yacho kubva kuma1970s patanga tichigwa tichida kutsvaka kusununguka kwevanhu vatema kubva paudzvanyiriri hwevarume. Hongu vakagwa neputi, dzimwe nguva vanhu vangakudza puti zvikuru, nokuti chakazoitika vanhu vakazonogara patafura Lancaster House kuvotaurira la kuti sakatodini kuma 1980s vanhu vavurawa kumatebeleland nokumidland zvanetsa vanhu vakagara pasi 1987 kukaitwa unity of court kuna 2000 kusvika 2008 vanhu vakuvadziwa vamwe varohwa vamwe vavurawa pamatonge gwezvenyika zvanetsa vanhu veZimbabwe vakagara pasi kusvika vaita government of national unity. Chatinoziva ndechokuti kuti vanhu vavake vachinda kumberi zvichazotsvaka kuti vanhu vagare pasi, isu ndio tafura yatinoda kugadzira yokuramba tichikurudzira mapato awa, zvikuru mapato maviri awa, kuti hongu ngavaita havo zvematare. Asi chatinoshuvira ndechokuti kana yasvika nhambo ngatichigarai pasi tichiti toindepi senyika.
Imimi sevanhu vekereke, chamunokwanisa kubatsira nacho chii? Chamuchaita pachii?
Wande takanotanga kutaura navo vatungamiri vakasiyana-siyana zvikuru vemapato awa maviri nemachannels wavakatipa atinoshandisa. Tiri kuzvidzana navo pamazuva iwawo anotanga achitaurirana navo tichivaratidza kuti hongu vari kuita havo zvematare, asi kwatinotarira mberi ndekwokuti tichahowana mukana here wokuti tigare pasi tose senyika tichitenderana kuti toenda kupi. Vachashanda vose kumacity council nokuti vamwe vakahwina imwe city council kumwe havana kuhwina, saka vanofanira kutenderana kuti vachashanda sei neanenge ari minister welocal government. Vanofanira kutenderana kuti pachaitwa parliament, pachaitwa cabinet, kuna vamwe here vachashagwa kupinda mucabinet, zvichafamba sei. Saka nyaya iripo tichinda kumberi, kune basa rakakura zvikuru. Vanhu chatisingafaniri kukangamwa ndechekuti kuti basa irinde mberi zvichatsvaka kuti vanhu vazvininipise vagogara pasi vose vagotaurirana kutoenda mberi sei.
Nyaya dzenyu dzichapera idzi ndofunga maakutokambenera zva2023.
Nyaya dzofanira kupera nokuti 23 haasi kure. I think the way yatakadesigna politics yedu, it's so divisive, and it's not divisive on issues, it's divisive on personalities.
Exactly.
No, you can see even kana mukatarira ma slogan wande, you see kunonzi chamisa chete chete kana kuti EDP, ma slogan are built on
Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vari parunhare muHarare ne Studio 7. Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo reZimbabwe War Veterans Association vaVictor Matema Danda vanoti zvinorwadza kuti vari kucherechedza zuva remagamba panguva iyo Zimbabwe yakasungwa nezvirango zveAmerica. Ngatinzwei hurukuro yavaita pamusoro penyaya iyi naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mukurangarira nekuona kwemagamba kana vakagara pasi tichitaura chiitiko chakadai, vari kuona America nedzimwe nyika dzinotsigira nyaya yemasanctions dzichiindirira mberi neagenda yadzakanga dzinayo tisati tawana kuzvitonga kuzere 1980. Ndichida kuti mutarise kuti America inogona kutaura kuti maelections haasi kufamba zvakanaka, zvaasiri free and fair and so forth, vachitaura zvavanotaura zvakawanda. Asi America yachoyo iri kukanganwa kuziva kuti zvairi kupanichira Zimbabwe ichiti hatisi kupractisa democracy. Foundation yedemocracy i-one man, one vote. Isu magamba atiri kurangarira nhasi aya, vanhu vakafa, America nedzimwe nyika dzichiramba kutipa kodzero ye-one man, one vote. Asi nhasi vari kuwedzera kutambura pamhuri yeZimbabwe vachiti pamaita maelections vamwe vanhu vaihoreswa chibage, vamwe vanhu vaizodii, redio dzaizotaura dzakadai dai. Zvinhu zvatinoona sekuti ivo vangazoone sezvakakosha, asi hazvina kukosha kudarika kufa kwakaita vanakomana nevanasikana veZimbabwe vachifa nekuti America, Britain nedzimwe nyika dzairamba kutipa kodzero ye one man one vote.
Asika vamatemadanda iwo America panyaya yezidhera yezvirango iyi vakaisa zviga zvavari kuti Zimbabwe yakangotedzera izvozvo vanobvisa zvirango. Chii chiri kuita kuti Zimbabwe isangotedzera zviri kudiwa?
Iyo zvoyoda kuti paive nezviga zvinotedzerwa zvainoda iyo. Yakaregereiwo kupa Rhodesia vana Smith zviga zvekuti isu tisununguke pasina kufa matutu nematutu evanhu. So kana takatarisa isusu hatisi kuona sekuti America inoda chinjonzi democracy muZimbabwe. Tiri kuona sekuti America inoda kupepechueta kana kuti kusundidzira mberi nyaya yewhite supremacy. Maonero edu kana ari right, zvinoreva kuti kunyangwe kuvaka ukama kwatinenge tichida nedzimwe nyika dzevachena nevana vavo nemhuri dzavo dzinenge dziriko, tinopedzisira tisingachaoni kunaka nekubatsira kwazvo nemhaka yekuti tiri kusafa tichisafiswa nenyika dzinoda kuti tirarame zvadzakatanga kupraktiza izvo makore akawandisa tisati tasununguka. Tikakuridzira chimiro chadzinadzo in terms of economic prosperity munyika dzavo, vachisveta simba, vachitora upfumi hwedu, vachida nahwo kunovaka pfuma dzavo. Idzodzo pfuma idzodzo ndo dzavaakushandisa manje kuti taakupai masanctions, tangai mari dzaredhiyo makadai, maobservers itai akadai, itai akadai. Tarisai ukama hwahuna Mugabe neAmerica. Isu tikati new dispensation, Mugabe anga ari wrong. Asi kana America ikasagadzirisa chimiro nemafungiro ayo, ikapedzisira yosvika kuti vanhu veAfrica kana kuti vanhu vane mamwe maonero vapedzisire voona sekuti zvinoitwa zvaiitwa naMugabe zviya ndo zvinotoda varungu vacho vese, nemhaka yekuti pawanatsa vanokurova mbama, pawakanganisa mbama imwe chete. Saka kuti tichaona manje kuti chazvinotibetsera chai chaicho topedzisira tisingachaoni.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Liberations or Veterans Association vaVictor Matemadanda vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zimbabwe nhasi iri kucherechedza zuva remagamba akafira nyika. Mutauriri webato rePDP vaJacob Mafume vanoti bato ravo richabatana nevana veZimbabwe mukucherechedza zuva iri, kunyange hazvo nyika isati yanyatsowana kusununguka kwakarwirwa nevana veZimbabwe vakarasikirwa neupenyu hwavo.
Zororo remagamba izororo rakakosha. Pakateuka ropa zhinji kuti vazhinji veruZimbabwe vange vachigara vari murusununguke vachiita one man one vote, tichigara zvakanaka munyika yedu yechipikirwa. Saka izuva ratinokoshesa, tinokoshesa basa rakaitwa nemagamba kuti tiwane independence. Tinokoshesavo ndio hirosi yekutanga gamba redu redemokrasi Morgan Tsvangirai rashaika, iro rakazorumbidzwa nenyika yese rashaika. Tinokoshesavo kushanda kwakaitwa navaTsvangirai vachitiraya kuti vange vari mugwara rokuzadzikisa zvakafira vana vechidiki vakawanda veZimbabwe, kuti ruzhinji rweZimbabwe runge ruchizvitonga, runge richigara munyika yechipikirwa zvakanaka.
Tinoonawo kuti iro zororo remagamba iri rakabatanawo nezororo remauto. Munotiwo nemabatirwo ari kuitwa zvinhu kana mabasa nemauto, tichiona zvakaitika musi wa 1 August tichipindawo zvakare munguva yezororo remauto iroro.
Tinotarisira kuti mauto munguva yatichange tichitarisa zuva ravo vachazvitarisa, vachazvipenengura, vachazviongorora maitiro avo kuti vaone kuti mauto basa ravo nderekuchengetedza ruzhinji rweZimbabwe. Kana uri uto uchiona uchitendekera pfuti kumuzvarwa womuZimbabwe, woziva kuti wakuunza ngozi munyika, wakuunza mhepo dzakaipa munyika, nyika haibudiriri kana tichiteura ropa rimwe chete. Nyika inobudirira kana tichichengetedza ropa renyika, tichichengetedza zvizvarwa zveZimbabwe. Tinotarisira kuti Mauto achange achikumbira ruregerero pane zvavakaita, achange achizvitarisa kuti vange vachidzokera mukubatana nevanhu, vange vachidzokera mukudefenda vanhu, vange vachidzokera kuita zvinhu zvinovaka musha kwete zvinhu zvinopinza ngozi mumusha. Ngozi idzodzi ndidzo dzinoita kuti ikonomi yedu isafamba, ndidzo dzinoita kuti nyika zvinhu zvese zvatinenge tichitraya zvinge zvichiramba, nokuti kunenge kune vamwe vari kuchema misobisiku nesikati nemhosva dzatakavaparira.
Imiwo sebato rinopikisa, muchabatanawo here nemhemberero dzee dzichiitwawo dzichitungamirwa nehurumende?
Isusu titange tichichema hedu tiri kwakasiyana-siyana. Iko zvino tiri mushishi rokuita mabasa akasiyana-siyana, kune makoti kesi nezvimwe zvakadaro. Saka nguva yekuungana inogona kushayikwa, asi tichange tichirangarira magamba muhana dzedu, tichange tichiongorora mafambiro emauto muhana dzedu, tichange tichibatana nenyika pazororo iri kuti tinge tichitarisa mumwoyo medu, tichikumbira kuti maZimbabweans atarise mumwoyo yavo, vange vachikwanisa kubudisa vachinamatira nyika kuti nyika ikomborerwe.
Mutauriri webato rePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Kubva zvauya El Nino makore matatu apfuura, muEthiopia makashayikwa mvura pakave nokupisa kukuru munyika iyi. Gore rino kuri kutarisirwa kuti mvura ingangonaya ikabatsira zvirimwa mune dzimwe nzvimbo, asi kushayikwa kwemvura makore apfuura kwakakanganisa zvinhu zvakaipisisa, kusanganisa kufa kwezvirimwa, kufa kwezvipfuwo pamwe chete nokutambudzika kwevanhu. Chimwe chakanyanya kukanganisa zvinhu kubva kwevanhu vanopfuura miriyoni mumisha yavo mumatunhu eGedeo, Orimia nekumavirira kweGuji. Vanhu ava vakapamidzira imwe miriyoni nechidimbu kuvanhu vakange vatotiza misha yavo vachitya kurwisana kwakange kuriko uye vachitsvaka kune mvura kumatunhu eOrimia neSomali. Pari zvino izvi zvakonzera nzara kuvanhu vanoita mamiriyoni masere muEthiopia mumatunhu aya nedzimwe nzvimbo dzekuchamhembe kweEthiopia. Muna chikunguru, USAID for International Development yakati yapamidzira mari yokubatsira vanhu ava nemamiriyoni zana nemakumi manomwe emadhora. Izvi zvakasvitsa mari inobva kuAmerica yokubatsira vanhu muEthiopia pamamiriyoni mazana masere nemaviri emadhora kubva muna 2016. Vanofambisa basa reUSAID muEthiopia vaLeslie Reed vanoti mari iyi ichabatsira panodiwa batsiro nekukurumidza, zvikuru kune avo vakabva mumisha yavo kuti vagare vaine utano hwakanaka kusvika vadzokera kumisha yavo, uko vanotarisirwa kunoenderera mberi zvakanaka neupenyu hwavo.
America inokurudzira nyika dzese pamwe chete nehurumende yeEthiopia kuti ibatsirewo vanhu vari kutambudzika muEthiopia. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano neEthiopia.
Pakupera kwesvondo zvizvarwa zveZimbabwe kuUnited Kingdom nesangano razvo reZimbabwe Human Rights Organization zvakafamba makilomita zana nemashanu kubva muguta reBrighton kusvika kuLondon vachiratidzira kusafara kwavo nesarudzo nemhirizhonga muZimbabwe. Umwe uye vanotungamira sangano iri vaKingston Jambao vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harisi kufara nokubirirwa kwakaitwa sarudzo pamwe chete nokurohwa nekuurawa kwakaitwa vanhu mushure mesarudzo. Tabata vaJambao kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
After taona zviri kuitika kuZimbabwe kuti hakuna chimuko chiriko kwadzokera ivo vari kutivhengedza, vari kuuraya vanhu, vari kupfuura vanhu, vari kuita violating people, tikati no, regatiita sei, regati continue tiite ningerekene work for freedom yedu. Takamboita last year, saka tiri kuita every year, for as long as this junta is there, we are going to be doing it every single year.
Mataura muchiti vanhu vari kuurawa nokurohwa, mune chokwadi here kuti ihurumende iri kuita izvozvi?
Zviri pachena, because mazuva ano hazvinetsi kuona zvinenge zvichiitika, because masocial media vanhu vanenge vachitora mavhidhiyo. Vanhu vaive vakapfurwa nemasoja. You could see some of the videos, soja akatopfugama achiita kunge ari muhondo achipfuura vanhu vari kutiza.
Saka woku yamakaita iyi yakafamba sei uye chinangwa chayo changa chiri chipi?
Woku takaitanga muswe Friday makuseniseni kuma 8. Kubva kuBrighton kusvika kuLondon mufambo it's 105 kilometers. Saka chinangwa chenge chiri chekuhighlighta kuti especially hurumende iri kuno kuUK kuti onai vanhu vamuri kuita sei, vamuri kufunga kuti vachinja ndivo vanhu vamwe chete, ndivo vanhu vari kuuraya vanhu navo.
Saka yakabudirira here uyezve yakabudirira sei woku yamakaita?
Yakabudirira although this year kusina vanhu vakanya kuwanda panga vakaita vakafamba gore rapera. Asi yakabudirira, vakafamba kubva kuBrighton kuBrighton Pier kuya kusvika kuCampton Park. Campton Park vakazosvika kuma 9 makuseni. Campton Park ndokunoitirwa ningekene Zimfest. Ndokwavasvika vakapiwa mamedals. Saka tinawo pawebsite kwedu peningi pezororo mapicture acho aripo vakakwanisa kusvika. Mumwe wevakadzi vakafamba gore rapera anonzi Rashiwe Baisai akasvika with a record time of 25 hours.
Pavakasvika kuCampton Park chii chakaitika? Panga pane vanhu vehurumende here yekuBritain vakanga varipo?
Kwete, panga pasina ningi vanhu vehurumende. Zvatinenge tiita tive chi streama pama website edu yeningirikene ezoro kuti vanhu vaone kuti zvii zviri kuitika, zvii zvatiri kuita. Kana vasvika kwekwe vanosikupuwa medals yekuti vasvika vakwanisa kufamba, vakwanisa kumirira nyika yavo. Otherwise papasina venhinge vehurumende yekunoko.
Mufambo mukuru wamakaita uyu unobatsira sei nyaya iri kuitika muZimbabwe pari zvino?
MuZimbabwe chiri kuitika ndechekuti vanhu vazhinji vari kufunga kuti zvekutaurwa kuti nevakuru variko kuti Zimbabwe is open for business, Zimbabwe yazodai, Zimbabwe tachinja maitiro taakuita zviri nani, vazhinji vari kuzvibvuma izvozvo. Vari kukanganwa kuti vanhu ivavo vanhu vamwe chete for the past 38 years. Saka vanochinja sei? Zvii zvimwe zvavachaita zvavasina kutiitira 38 years dzapfuure.
Nhasi uno izuva rokurakarira magamba. muZimbabwe. Muno funge inazo, zvine kodzero here kana kuti hazvina kodzero? Muno funge
kurangarira magamba edu zvine kodzero. Zvine chinhu chakanaka kuti magamba edu arangarirwe. Asi hazvifanira kutungamirirwa nevanhu variko ivavo.
Vanga vari umwe wevatungamiriri veZimbabwe Human Rights Organization vaKingston Jambao vari parunhare kuLondon kuUnited Kingdom neStudio 7. Mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, Dr. Nkulule Kosivanda, vanoti bato ravo rakakwanisa kuendesa mapepa avo kudare reConstitutional Court pachine nguva, kwete zviri kutaurwa mumapepa enhau ehurumende. Vasivanda vanoti MDC Alliance yakatokwidza nyaya yenyunyuto dzavo sezvo vane umbowo hwakawanda hunoratidza kuti vakabiridzirwa uye mutungamiri wavo vaNelson Chamisa ndivo vakakunda musarudzo zvine mutsindo kwete vaEmerson Mnangagwa sezvinotaurwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 navasivanda pamusoro penyaya iyi.
Zambia iri kuvhunduka kakuti kana vakatarisa umbowo hwatinazvo ratidza kuti aiwaka result rakananta na Justice Chigumba ndere kungofungidzira here vangotaura zvavanoda. Saka vakuda kutsvaga zvavanogona kuti nyaya isaende kumatare kuti vaendere mberi vachingodaro zvisiri pamutemo. Kasi chingwari ndechekuti mapepa takaendesa nguva iripo muti Friday zviri pachena kuti President Mnangagwa vanga variko vaifanirwa kunga vari kubasa nokuti vanoshanda ka tikaendesa mapepa aya kubasa kwavo kwavanoshanda. Zveadhiresi zvazvinei zvine basa ndezvekuti mapepa apuhwa kumunhu anofanirwa kunge achizoya kukoti kana achiresponda kuafidavit. Naizvozvo chiri pachena ndechekuti kungotya kuri kungoita zano, asi hazvirevi kuti zvinhu zvese zvinongoitika nekuti ivo vari kutya sei.
Saka makatarisira kuti nyaya yenyu iyi ichanzwikwa rini uyezve kuti zvingatore nguva yakareba sei?
Tarisiro yedu ndeyekuti musi weFriday vhiki riri kuuya tichawana maresponses anenge achibva kumarespondents kuburikidza zvikurusa President declared E.D. Mnangagwa nezek vachigumba naChief Elections Officer. Then tozomirira kuti after that tochimirira date richaiswa within 14 days richibva kumajustices edu vachitaura kuti vachagara pasi rini nyaya yechitongo.
Tomboti zvinhu hazvina kufamba sezvamuri kufungira, chii chinozoitika kuMDC Alliance?
Pachirungu vanoti iwo numbers don't like. Isu taenda kukoti takabata manumbers tichiti manumbers aya haasi kufamba. 4+10 haisi 40 by 14. Naizvozvo manumber asingagone kunyepa hatifunge kuti tingatadze kubudirira pakutaura nemajustices kuti aiwaka onaika 4+4 = 14. Tofunga kuti tichabudirira, hapana tarisiro yekuti tichaita problem. Vakanzi hamusi kuona here kuti zano yava kutoshupika nekuti manumbers haasi kunyatsobatika, haasi kunyatsobuda zvakanaka. Saka vava kutoedza kutsvaga zvimwe zvekuti tingaite sei kuti nyaya iyi isapinde mudariro. Inyaya yekuti chero zano chaiyo zvairi kuita nhasi taona kuti zano yabhiriva yazoona kuti aiwa zvesarudzo yakaitwa nezvakataura navachigumba hazvisi chokwadi. Saka vachiita zvavari kuita.
Tichitarisa kuti nhasi ndo ranga riri zuva ranga richifanira kugadzwa vaMnangagwa, vatsigiri venyu veMDC Alliance vari kuzvitambira sei uyezve vachamisa pari zvino vari kupi vari kuitei?
Aonaika President elekutamisa vamukira kuchechi semagariro wavanoita mazuva ese, vakanonamata vachinamatira nyika, vakazogara pasi vachitarisa kuti nyika iri papi, vachitarisa nyaya dzekuti vanovumba government yavo zvakamira sei nokuti munoziva kuti kamunguva shoma vanofanirwa kunge vaane government in place inoita run maishi zvenyika tichigadzisa nyaya dzekuti tione kuti nyika inobudirira. Munoziva kakuti President Chamisa vakataura nyaya dzavo dzemaspageti road, vakataura nyaya dzavo dzemabullet train. Tinoda kuti vashande and vari kushanda in advance kumeka shuwa kuti zvinhu zvavo zvinenge zviri redhi pavanozogadzwa tapedza nyaya dzekukosa.
Ndidzo nhau dzedu dzezuva ranhasi. Ini ndini Tanonoka Wande muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka. Thank you.